vachitaura nestudio 7 vanoona nezvekuunganidzwa kweropa kunational blood services zimbabwe vatichaona saira vati munyika vanhu zvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana vane ropa remhando yegroup o zvichireva kuti ndiro ropa rinodiwa zvakanyanya kuzvipatara
pamagurupu emaropa tine magroup 4 blood group a B, A, B, N, O. Pa blood group O, takaona kuti muzimbabwe 62% yevanhu vari muzimbabwe blood group O. Zvakureva izvo kuti kumapatient edu ari muchipatara vangavari almost 60% yemapatient ari kuda blood group O. Ngatimboti patient anoda 3 units. Zvinoreva izvo kuti patient iri 1 ndaona kuti atanobvisa ropa. Nenguva yekuti COVID yakambovhara zvikoro, COVID yakambovhara makambani, gore richangotanga kudai tinomboita matambudziko kuti tivane vanhu pavanenge vakaungana.
Vati kuti vanzi vane ropa rakakwana, vanenge vachida ropa remazuva mashanu, asi vati parizvino ropa remhando iyi riri kushandiswa rese rinenge rawanikwa richibva rangopera pasina rinozoiswa mudura. Vasaira vakurudzirawo veruzhinji kuti vabatsirewo nemhando yeblood group O iyi sezvo ropa iri richinyanyodiwa zvakanyanya. Vatiwo kupa ropa kunochengetedza upenyu hweavo vanenge vachida ropa iri.
Ropa chinhu chinoraramisa upenyu, zvikuru nguva inoyo yatinoti mwedzi waFebruary unoti mwedzi werudo. Saka kucharidza rudo kumunhu unenge wamupawo ropa kuti ararame. Munhu anorarama anoda ropa anenge akuvara mutsaona dzemugwagwa kana kuti madzinda akasitakura anenge vaita complications panguva yaanenge vachida kubatsirwa. Saka katinoti kana titi ropa redu rakatikwanira tinge tichiona kuti tine 5 day supply, tingapa mienzaniso wekuti sekuHarare tichida maO anokwana kuita 83, maO positive, maO negative anokwana kuita 8. Saka tikana titi 5 day supply tiriva kuti 83/5 tichida almost 450 units zeblood group O positive, 40 days blood group O negative. Saka pari zvino hatisati tasvika pachii naichocho, asi tine tarisiro yekutarisa kuti panovhurwa pakavhurwa zvikoro apa tinenge tichipima matimu edu matatu zuva nezuva zvanotora ropa. Saka tiri kukurudzira munhu wega wega ari muzimbabwe anogona kupa ropa pane ino nguva ngaashandire manational blood service offices muna Mazoe, Pajoina City kana kuti kunenge kune mobile team yedu muzimbabwe.
Sangano renational blood services zimbabwe rinowana ropa rekuisa mudura reropa kune veruzhinji vanopa pachena, uye rinoita zvirongwa zvekufamba richitsvaga ropa iri kunzvimbo dzakasiyana siyana kunyanya kunoungana vanhu vakawanda panguva imwe chete. Vasaira vati kuvharwa kanga kwakaitwa zvikoro nekuda kwechirwere checovid-19 kwange kuchivhiringawo zvirongwa zvavo zvekutsvaga ropa. Mukuru wenational blood services zimbabwe amai Lucy Marowa vatiwo vari mushishi rekutsvaga madhora ekuamerica zviuru zana nemakumi masere kana kuti 180,000 yekuti vakwanise kushandisa magetsi ezuva pamaturo avo eropa. Sangano iri pari zvino rakawana zviuru makumi matatu zvemadhora ekuamerica 30,000 kubva kubhanga reFirst Capital. Mutevedzeri wegurukota rezveutano vajohn Manguiro vati sehurumende vanokurudzira kushandiswa kwemagetsi ezuva vachiti zvinobatsira kuchengetedza ropa nenzira dzisinganyanyodhura.
Magetsi anoshandisa zuva aya yatinoti pachirungu sola anobetsera pakuchengetedzwa kweropa nezvimwe zviwanikwa zvinowanikwa muropa, maproducts edu pamuropa, kuti zvichengetedzeke nenzira dzakachipa, uyezve zvinoita kuti matinogara mugare makachena, nemweya wekufema ugare wakachena usina kusvipa sezvinoita kana tichishandisa zvinhu zvakaita semagetsi.
Vamangwiro vatiwo hurumende itoriwo mushisho yekuisa magetsi ezuva aya kuzvipatura zvidiki zvehurumende.
Zvemagetsi aya sehurumende takatozvitangawo kare muzvipatara zvedu zvidiki kunonzi kumadhistrikti nemaprovhinsi nemakirinika edu patozara iwo magetsi iwayo ezuva aya. Tinoda kuti arambe achitoparadzirwa achiwedzerwa nekuti zvinotibatsira mune ramangwana.
Vamangwiro vati kushandiswa kwemagetsi ezuva kunobatsirawo mukufambiswa kweropa rakachengetedzeka kunzvimbo dziri kure. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.